mukanganwa uyu vazomiswa nemapurisa uchiri pakati achiudza mutungamiri webato rinopikisa iri vane usanchamisa kuti nguva yavo yekuti vachivhara mukanganwa wavo yanga yakwana vachamisa avo vari kukwikwidza musarudzo yemutungamiriri wenyika vachema-chema nezviitiko izvo vachiti kuita misangano yavo yekutsvaga rutsigiro pamberi pesarudzo dzemusi wa23 nyamavhuvhu kwava kunetsa zvikuru vachamisa vapomera bato iri riri kutonga rezanupf pamwe nemapurisa mhosva yekuvakanganisa kuita misangano yavo vachiti vari kuteverwa kwese kwavanoinda izvo zviri kuvhiringa urongwa hwavo
isu hatizombopedza nguva kwese kwataida vari kuvharidzira musangano kuti rezi vakavharidzira musangano mazaka ndakuda kutanga tangati zvatopera ndikati ko munoti yapera ndida ndapinde ngati kukumana ngaapinde zvinoratidza kuti pane kutya nemutyuti
vati bato ravo richaramba richiita misangano iyi kunyange vari kuvhiringwa uye vanotarisa kukunda musarudzo dzine mutsindo nekuti vanhu vave kuda shanduko uye upenyu hwakanaka vati chero bato ravo rikashungurudzwa vachapinda panyanga vodzora nyika pakanaka payaiva uye kuti veruzhinji vagute ukuwo upfumi hwenyika hwanaka
toda kudzorera nyika kufreedom africa zvataita toda kudzorera nyika kufreedom the world zvataita munoziva reti munomutirana makademia nasa tinoita ana kofi ana sanganda munomu tinogona kubudisa chibage chine mhando tinogona kubudisa masunflower tine zvakawanda zvatinorima tine maminerals zvike zvino mukatarisa ngoda tinayo asi hapana kana une ngoda hapana kana une mhete yengoda tine goridhe but mukatarisa hapana unoraiza kuti homwe mune chi mumhazakunuwanamo
mutungamiriri webato rezanupf uye vari mutungamiriri wenyika vaemarson munangagwa vanogara vachivimbisa nyika kuti havadi mhirizhonga pasarudzo dzegore rino asi vecc vanoti muromo hauzariri rune rwizi sezvo vatsigiri vavo vari kurakaswa mumwe wevatsigiri veccc vati varohwa zvakaipisisa nevavanoti vatsigiri vezanupf vange vakakomba zvitoro zvepamaunga vachirambidza vanhu kuenda pamusangano uyu ndinhu zvare shumirai tagu
ndabva kumba ndichiuya kuno kumadzirohosa ndichitika ndabva ndavharirwa nzira nana nomen vachida kundirova vachindichanzima kaputa mashopu pano nezuro saka vabva vandikurura hembe vakanditorera tisheti yandandakapfeka vakaikanda pasi ndikazvinguo inonga handikaita
asi mutauriri wezanupf mumasvingo vapepuka chiwewe varamba zvipomerwa izvi vachiti bato ravo riri kungozorwa mafuta enguru yavasina kudya
saka vanotaura zvokushungurudzwa handitenderani navo isu hatishungurudzi vanhu purezidendi vedu vanotaura zvakajeka kuti hatina nguva yekuita mhirizhonga nokuti chinhu chiri mumaoko edu ndicharamba chiri mumaoko edu
vachiwewe vanoti havana nguva yemhirizhonga sezvo vakakunda kare mutauriri wemapurisa assistant commissioner paul nyati vaudza studio 7 kuti mapurisa haasi kunyima vanopikisa hurumende mvumo yekuita misangano yavo yezvematongerwo enyika vachiti mvumo iyi inopiwa nevakuru vemapurisa mumatunhu kana kuti officer commanding district uye kana mvumo iyi isina kupiwa vanenge vachironga misangano iyi vanofanira kunotaurirana nemukuru wemapurisa uye kana izvi zvaramba vanokwanisa kuenda kumatare edzimosa vati cc ine nzvimbo dzakawanda dzairi kupiwa mvumo yekuita misangano yayo asi cc inoti nhasi vachamisa varambidzwa nemapurisa kuita mumwe musangano wavo kwachivi uye nezuro vakamiswa kutaura musangano wavo uchiri pakati kuzaka bato iri rinoti nemusi wechitatu rakarambidzwawo kuita musangano waro panhandare yetsovani mudhorobha rechiredzi ndakamirira studio 7 mumasvingo tini godfrey mutimba